manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ngana zakare maniro anasi uri musi wechipiri chivabvu 25 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vavauraya vari vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenge pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafuta vamuka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Chiumbwa chemucherechedzo wambuya nehanda. Chaparurwa nhasi muHarare mushure memakore zana nemakumi maviri nematatu vafa. Varairidzi vakawanda vanotadza kutambira mari dzavo mwedzi uno hurumende ichiti inobhadhara chete vari kuenda kumabasa.
Afrika ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Nyika dzemuAfrica dzinocherechedza zuva reAfrica Day zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chiumbwa chine mucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vemapato anopikisa vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda. Thomas Yiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechiumbwa ichi uko kwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi pasingatevedzerwe zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukano wekupararira kwechirwere cheCOVID-19 vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rushande nesimba kuitira kusimudzira upfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvambuya nehanda.
Mukaona pane miti yakachengetwa pane kereke iripo chechiripo iyo makare kare nene ndachirwa navavuyi vasina mabvi ndopa vaivuya papa pane tsime ravo nomuti vavaigara pamvuri vachimwa mvura vavauraya varungu vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakava vakakereke pamusoro vachitatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafuta vamuka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaimwa mvura.
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati chivakwa chambuya nehanda chaparurwa nhasi ichi chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Munoziva imi kuti kusununguka kwakaita nyika ino kwakatanga kubva muchimurenga chokutanga vanambuya nehanda vachikokorodza mhomho yose madzishe vana vomuZimbabwe kuti varwise vauyi vanova varungu vanga vauya kuzopamba nyika ino. Pakatora makore akawanda kwazvo kuchizoya chimurenga chechipiri zvamunoziva imi kuti mbuya nehanda vakataura ivo nomuromo wavo zvikanzikwa chero kunyange navarungu vakavanzwa kuti nyika ino ichasununguka zvekare mabondo avo mabhonzo avo achamuka zvosunungura nyika ino iyi zvinova zvakaitika. Zvizosaka kuti nyika yedu ive nekuzvitonga kuzere muna 1980.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati oruremekedzo rukuru rwanga ruchifanirwa kupiwa mbuya nehanda kuve neutongi wejekerere munyika.
Inyaya yekubatwa kwevana veZimbabwe zvakaenderana nekuita kuti upfumi hunge hwakapararira kuvana veZimbabwe vese zvakaenderana. pasina kutyisidzirana, pasina kurovana, pasina kurayana, pasina kupisirana dzimba. Ndoremekezwa rototarisira kunge ringe richipihwa kuti zvinhu zvavakarwira, zvinhu zvavakafira zvinge zvichionekera, zvinge zvichioneka kumunhu wese weZimbabwe. Asi izvi zvakuitika kuti rumekezi rwakupuwa chete kana vanhu vakuda kutsvaka nzira yekubanayo mari yekuisa mastatue munozi akaiswa akasiyana siyana mamwe aya ekuti vanga vaitarisa nzvimbo yenehanda here kana tavasi haiuswo mufananidzo wobo yenehanda vachiita zveutsotsi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mbuya nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel nguva yachaparurwa ina kuringana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vati mari yashandiswa nehurumende pabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzehutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Mukatarisa imi kuti kuAmerica kune Statue of Liberty iriko, mukatarisa kuFrance Statue of Liberty iriko, even kana statue yaMandela kuLondon iriko, hapana chitsva. Uyezve chechipiri chatinofanira kuziva isu semusangano nevanhu veZimbabwe ndechekuti statue yambuya nehanda kana kuti mbuya nehanda vainge vasina kadhi reZANU-PF, mbuya nehanda vainge vasiri veZANU-PF. Saka chirongwa ichi ndikona chirongwa chakanaka chekuti tisangarire magamba edu ehondo yerusununguko yechimburenga chekutanga. Asi zvazvaita ndezvekuti iko zvezvi mukatasa mamiriro akaita upfumi hwenyika dai mari yestatue iyi yamboiswa paside yanogadzira road kana kuti kwachenda mbuya uko yaane almost 30 years or 40 years after independence isati yagadzirwa. Kana iwo mbuya nehanda nhasi wakamuka wakaenda kwachenda mbuya awarasiki nekuti nzira iyoyo wakangosiya yakadaro.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo vachiti mari haina kukosha pazvinhu zvakadai. Vamunangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro wambuya nehanda ridzoswe kubva kuEngland. Mbuya nehanda charwe nyakasikana avo vaive svikiro rerudzi rwezezuru vakashanda zvakasimba mukuronga chimurenga chekutanga chekuramba kupambwa neBritish South Africa Company ichitungamirwa nasisu John Rhodes kutanga muna 1889 hondo iyi ikazotsviriridza muna 1896 na 1897 vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti asi vakasiya vataura kuti mapfupa angu achamuka. Mushure mekuparura mucherechedzo wambuya nehanda vamunangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopiwa mamwe madzishe motokari idzi vachiti madzishe anofanira kuchengetwa vachiti mukuru mukuru hanga igare pfunde. Ndakamirira Studio 7 muHarare Thomas Chipasi.
Vezvematongerwo enyika vari kuita maonero akasiyana pamusoro pezvinoreva zuva reAfrica Day. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevatori venhau mukucherechedza zuva reAfrica Day mubulawayo nhasi, nhengo yePolitbureau yeZANU-PF retired Colonel Chinga Dube vati zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiyeuchidza vanhu nhoroondo yakafamba nenyika dzemuAfrica mukuwana kuzvitonga. Vadhuve vabvuma kuti nyika dzemuAfrica dzine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira hondo dziri kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira utongi hweumbimbi ndoga, huori pamwe nekutambura kweveruzhinji. Asi vati zviri nani kuti nyika dzemuAfrica dzisangane nematambudziko aya dzine kuzvitonga.
Africa iri kuenda mberi. Noziva yanga yatunyirirwa kwenguva yakawanda asi kuzvitonga uku kwakatipa masimba ekuti tishande tese. Ndobvuma kuti maproblemu tinawo asi tichienda mberi achapera. Kune vana vari kuzarwa nhasi vachava nezvimifungwa zvezvofura zvetu zvichaitaka.
Nhengo yeZANU-PF Central Committee uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vatsinhira izvi vakati kune vanhu vanoda kutarisa zvakaipa chete zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica vasingatarise zvakanaka. Vatiwo matambudziko akawanda ari munyika dzemuAfrica ari kuunzwa nekuda kwekuti nyika dzekumadokero dzinoda kuti vanhu vemuAfrica vasabatane.
Vaimbotitonga kare macolonialist vanoda kuisa pfungwa idzodzo mukati medu vechiti divider isusu sevana veAfrica. Votiita kuti titarisane sekunge hatigone kuti tizvitonge isu. Nyambisi ganya iripo ndekuti ivo vanoda kuti varambe vari pamusoro pedu vechitora upfumi hwedu isusu tichingoramba chingogwisana chete. Saka mainstability dzatiri kutaura aya tiri kuona achiitika muno muAfrica mukamanyatsomatarisisa anowinzwa nevanhu ivo vaya vechiya kunoko vechiita kuti isusu tisawirane tirambe tichikongwa.
Mutauriri webato reMDCT vaWitness to vati bato ravo rinopokana nevanoti zuva reAfrica Day harina kukosha, vachiti zvisine nematambudziko akatarisana nenyika dzakawanda dzemuAfrica, bato ravo rinokoshesa rusununguko pamwe nekubatana kwenyika idzi.
Pane zvakawanda zvisiri kufamba negwara munyika yedu yeAfrica, asi izvo zvazvingatitadzise kuti tipemberere kuti sevana veAfrica takabatana tichitarisana nemachallenges esatinawo tichabudirira.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati bato ravo rinoshushikana zvikuru nekuti nyika dzakawanda muAfrica dziri kurasa gwara revatungamiri vakare vakaita sana Kwame Nkrumah vekuGhana, avo vaikoshesa utongi hwejekerere nezvido zvevanhu. Vati kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dzine matambudziko anosanganisira utongi hwehumbimbindoga nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, vane tarisiro yekuti matambudziko aya achapera.
Izvi zvevamwe vanopepesheka nokupembereka nekuda masimba stereki vaakuda kuita nyaya yedictatorship nekutyora kodzero dzevanhu, corruption nenyaya yekusaremekedza vanhu munyika dzemuAfrica, zvinhu zvinopfuura nekuti hapana musi usikasviki munoziva even nyika dzemuAfrica dzese dzanziri pasi peutongi hwoudzvanyiriri hwevachena. Asi zvakatopfuura, zvichasvika pakuguma nekuti vana veAfrica vese vachasimuka.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvematongerwo enyika budiriro nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vasimbarashe mataruse, vati kunyange hazvo chiri chokwadi chekuti veruzhinji muAfrica vakatarisana nematambudziko makukutu, vanhu havafanirwe kurasa tariro yekuti ramangwana richavera kanaka.
Vanhu vakawanda vari patseko ende vari parumananzombi vari kushushikana nezvinhu zvakawanda zviri kuitika muAfrica. Zvinhu izvi zvinoita kuti munhu dzimwe nguva ati kamwe dai ndandisina kuzvarwa muAfrica. Asi hatingati pese patasangana nematambudziko tinotiza, tinofanira kuzoita pachirungu yatinoti hope, nekuti chakanakira kuva nehope orotariro inyaya yekuti tinokwanisa kuchiita zvinhu zvedu isusu, kuita simba rekubvunza kuti zvinhu zvigadzirike. Nekuti kana tikaramba takamira kunze, zvinhu izvi hazvigadzirike zvega. Kana tisina tariro, tinenge tazvisiyira kuvanhu dzimwe nguva vakaita kuti zvinhu zvacho zvisvike pazviri izvozvozvo.
Zuva reAfrica Day rinocherechedzwa nenyika dzemuAfrica musi wa25 May gore rega rega sezuva rakaumbwa mubatanidzwa weorganization of African Unity. Sangano iri rakashanda zvakasimba kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziwane kuzvitonga kubva kuudzvanyiriro hwevachena, uye rave kuzivikanwa nezita rekuti African Union, richibatanidza nyika dzemuAfrica dzose mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Panguwa iyo vakari mara vakawanda vari kushaya cheuviri nepamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika. Mumwe wavo anogara kuWaterfalls ari kugadzira simende nekunamisa mataira anoshandiswa pakuvaka dzimba kuitira kuti ararame. Safari Njema anotipanyaya inotevera.
VaBrian Sitole, avo vanoshandisa wheelchair, vanogadzira semende yekunamisa mataira ekumadziro nepauriri Pemba, vachishandisa hunyanzvi hwavakadzidzira kuHarare Institute of Technology. Vasitole vanoti vanoshandisa ivhu nematombo erudzi rwegranite akakuyiwa, izvo vanosanganisa nemushonga wekunamisa pakugadzira semende yavo.
Matomba emugomo aya pane vari kugadzira mawindow sills acho aya tombstone aya, ndo vanondipa ivhu racho iroro, then ndososanganisa nezvandosanganisa nazvo ndichigadzira iyo tailor adhesive plus bonding compound yachinonama futi iyoyo ndinegadzira negranite stone iyoyo.
Vasitole, avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa, vanoti pamwedzi pega pega vanokwanisa kugadzira masaga esemende anodarika gumi. Vanoti semende yavo ine simba kudarika inogadzirwa nemakambani makuru.
Ye granite stone is stronger than that one inongeswa top cell chet. Then grout yacho again tunogadzira ne granite stone iyoyo, inovoida kuti mvura isapenetrate ichienda pasi pematiles because anozokwatanuka zvakare.
Mudzimai wavo amai nomusasitole vanova parutsigiro rukuru pakugadzira semende yemataira iyi.
kusanganisa. Sometimes even my tools, tetisina, I use my own hands kuti ndimixe. Even simba, vana simba, semuna nengari pauche, kuti vakwanise kusimudza zvinhu zvinorema. Nekusona zvese kuti zvinhu zvedu zvizobudikira zvese tonzi tapedza.
Mumwe weavo vakashandisa simende inogadzirwa navasitole, amai Gladys Chibongodze vekuwaterfalls vanoti vakaifarira zvikuru.
Chakanakira taila adhesivhi yamisitore ndechekuti inogadzirwa negranite stone. Yakasiyana nedzimwe dzose dzinogadzirwa nokuti vanoshandisa topsoil. Saka sinsi ndakaishandisa handina kana problem nayo.
Vasitole vanoti dambudziko ravakatarisana naro nderekuti havawani mari yakawanda pamwedzi nepamusana pekuti vanhu vakawanda vasati vava kuziva nezvebhizinesi ravo. Vanotiwo pamari shoma yavanowana ndipo panobva mari yekutenga zvikwanisiro zvepabasa ravo nemari yechikafu. Asi muridzi wekambani yeFork Foundation, iyo inopa dzidziso kune vechidiki kuti vazvimiririre mune zveupfumi, vaGraham Makwarimba vanoti vasitole vanofanira kushandisa masaisai esocial media pakushambadza bhizimusi ravo.
Ngave nemacustomer kana 50 jet vachinyatsotaura kuti zvakanaka nekuda kwebusiness rake, ochienda padore bank rinopa mari achikumbira kuti akuda mari yekuimprova business rake. Even my investor, ndisati ndambona investor anongo achingoti you have a good idea, ndoda kupa mari, my investor anotanga kuya achitaura kuti okay, pane taona zvinhu zvauri kuita zvakanaka.
Gurukota rezvekugarisana kwakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakaremara vane mabhizimusi achiri kusimukira vanokwanisa kuwana rutsigiro rwemari inosvika mazana mana emadhora ekuAmerica kubva kuhomwe yakaiswa parutivi nebazi ravo.
Vese vanorarama neurema vane mukana wekuaplaya kudepartment redu redisability affairs. Panofanira kunge paine maforms ari kuma districts edu nyika yose anoita kuti munhu akwanise kuapplya mari iyoyo kuti vabatsirike pakuita masmall businesses.
Vasitole vanoti vakawana mari ine chitsama vanogona kutsvaga vamwe vashandi vekuti vavabatsire kuitira kuti vakwanise kugadzira mataira akawanda, izvo zvinoita kuti vawane mari ine musoro, business ravo rokura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vava zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 38,696. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasiya vafa vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu, kana kuti 1,586. Hurumende inoti yakabaya nezuro vanhu nhomba yekutanga yeCOVID-19 vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe, kana kuti 1,139, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 633,635. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi munyika yose, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuenderera mberi kwemhirizhonga kumaruwa muNigeria pamwe nekudzikira kwekuchengetwa kweupenyu hwevanhu zviri kupa mukana wekusimbaradza vanhu vanoda kupatsanura nyika iyi. Vamwe vevanhu vari kuda kuti Nigeria ipatsanurwe vanhu vanozviti vanatanga kugara mudunhu reBiafra. Vanhu ava vakavamba kuzvipatsanura kubva kuNigeria makore makumi mashanu apfuura. Apo pasara mwedzi iri pasi pemiviri urongwa wemitambo ye Olympic Games kuti huitwe kuJapan, varongi vemakwikwi eTokyo Olympics vakatambira mashoko asiri kufadza zvichitevera chisungo chakaitwa nehurumende yemuAmerica chekurambidza zvarwa zvayo kuenda kuJapan nepamusana peuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika rakaisa chiziviso chepamusoro-soro chelevel 4 richiti Japan iri kuita chinono kubaya vanhu vayo nhomba uye mitemo yayo inoomesera vanhu vanobva kuAmerica kushanyira nyika iyi. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekurudzira tsika nemagariro nechinangwa chekuwaka waro weAfrica inodiwa nevatema vose. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chido chemumwe akatungamirira kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union vaive mutungamiri wenyika yeGhana Mushakabvu Kwame Nkrumah chekuti Africa ibatane mukusimudzira upfumi hwayo achizozadzikiswe kana pasina utongo wejekerere nekurwisa uori uye utungamiri une njere sedza Solomon. Ko, chii chaizvo chinoda kuitwa neZimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzisave nyika dzekuramba dzichipema? Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti kunyange Africa iri kupemberera pachiine rwendo rurefu nekuti
tinenge tichicelebrata kuti taane political independence kuzvitonga kuzere seAfrica. Taakufanira kuenda pachinanho chekuva neindependence panyaya dzezveupfumi yatinoti means of production. Yekuona kuti means of production dzaamumaoko evatema. Kana chitaura zvemeans of production, tiri kutaura nyaya dzinotangira pavhu poenda pamanatural resources akaita sanangoda gold, zvinova izvo zvinoti munhu ati akabata upfumi hwenyika. Uyezve tinovunge tichirwira kakawanda kuti dai takwanisa kupiwa access kumamarkets kuti wane foreign currency enyika dzekunze. Asi patinenge tichirasika ndepekuti Africa pachezvayo it's a big market. The market is more than 1 billion vanhu. Tinoona kuti DRC is a big market. Yekuti Zimbabwe ikangofokasa chete pakuti tiri kuproducer madomasi, mazai, oma chickens tichienda ku DRC. It's a big market yekuti atipedzi.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Infrastructure yedu inofanira kuti ivandudzwe iite zviri nani pane zvairi. Infrastructure iyi inosanganisira migwagwa. Chimwe chinofanira kutariswa inyaya nemadhemu acho anofanira kunge ari madhemu akakwana ekuti vanhu vazoshaya mvura nguva dzatinosangana nemadraught. Tozotarisawo imwe infrastructure yakafanana nemafambisirwo emashoko nenhare. Izvozvo zvinoda kugadzirisika nekuti nhare dzedu hadzisi kunyatsofamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzaunonzwa kuchinzi hakuna network kana kuti network yacho iriko asi kana uchitaura nemunhu hamunzwa nani.
Vatiwo
tinofanirwa kutarisa kuti chii chiri kukonzeresa huori, toenda pamudzi wacho chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
Africa ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvi hazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachitiwo Africa haifaniri kurarama nezvikwereti.
Mienzaniso wandingapa ndewekuti nyika yeNigeria haifaniri kuunza mafuta edzimota kubva kune dzimwe nyika iyo ichichera oiri munyika mayo. Zvimwe chetezvo, Zimbabwe yogadzirawo midzanga yefodya kubva kufodya inotengeswa ari mashizha kunyika dzekunze. Chekupedzisira, kugadzirisa zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vemuAfrica nevekunzewo vedzimwe nyika vanounza mari muAfrica vatengese vakafara uye vachibhadhara mari dzemutero yese yemunyika imomo zvizere kuitira kuti hurumende dzemuAfrica dziwane mari yakakwana kuti dzikwanise kuva dzinobudiririsa nyika dzavo pasina kuda kuzoenda kunze kunotsvaka zvikwereti kana mari dzimwe dzekunze dzinoonetsa pakuzobhadhara.
Dzimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzi dzikudye, dzichiti Africa ichanyanya kudzokera kumashure munyadzi zveupfumi nekudawo kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye kunonoka kuwana nhomba yekurapa chirwere ichi. Kusvika pari zvino, vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica, uye vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nevasere zvine zviuru mazana manomwe kana kuti 128,700 vafa nechirwere ichi muAfrica. Vechidiki vanoti zuva reAfrica Day izuva rakakosha zvikuru nekuti rinoita kuti varangarire kwavakabva pamwe nekucherechedza tsika nemagariro evanhu vemuAfrica. Asi vechidiki ava vari kukurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzitore mukana uyu kushanda pamwe chete mukupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki muAfrica yose. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Owe weStudio 7 abata mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valuepod Munhende kuti tinzwe maonero avo.
Ngoma Mike, zuva iri rachifana kuva riri zuva rakakosha zvikuru kunesu vechidiki vakapotsa hondo dzerusununguko dzakarwiwa nevakapfuura nevamwe vachiriko.
Vamunhende, mukucherechedza zuva iri sangano reAfrican Union gore rino vari kuda kukoshesa vanoita mabasa emitambo. Theme yegore rino inenge iri pasi pedingindira richiti Arts, Culture and Heritage, Levers for Building the Africa We Want. Theme iyi munoiona sei?
Ndisina kudherera vanhu vanoita zvemitambo izvi. Africa ine nhamo hurusa kudarika zvemitambo izvi. Vanhu vechidiki vezera rangu iri vari kuda mabasa, vari kuda utongi husina udzvinyiriri, vari kudawo nyikana. Vemutambo tinovakukoshesa zvisingaiti, neiyo ndivo vanhu vanochengetedza mararamiro edu, culture. Asi tiri kuti patiri panapa hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubatana dzobvumirana kuti susu kuti vanhu vedu vasafe nezhara, kuti vazonakirwa nemitambo iyi vazoitevera. Vanofanira kuva vakaguta. Nyika idzi ngadzibatane dziti Zambia inini mune kopa takuhodha kwamuri, tichihodha kwamuri vanhu vedu vanodhilawo nezvekopa chivatsvakirawo mabasa. Vanhu ngavatsvakirane mabasa muno muAfrica.
Kune vamwewo vanozoti vanoita mabasa zvemitambo ritori basa pachezvaro, uyezve vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichitarisa zviri kuitika kuna South Africa uko, kune vanhu vakawanda vanoita mabasa zvemitambo vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Chinozotadzisa vanhu kuti vaite zvakafanana kuZimbabwe chi?
Apa takupinda mune yatinoti media economics. Tinotaura chinhu chakadai so manumbers. Ukatarira kuAmerica as an example, kuWashington ndikakubvunza maradio station ari muWashington, muWashington chet nziyo 1 yaKanye West ikaridzo pamaradio station ari 100, there is a particular amount of money yavanobhadhara kuna Kanye West. It's always about manamba. Muno muZimbabwe tovatati isusu tine maradio station 6, Macheso oburitsa nziyo, Jabrez oburitsa nziyo, Wikiti oburitsa nziyo. Manumbers emuZimbabwe ndiko kumwe kunodonhedzera vanoita zvemitambo muno muAfrica.
Chichipete edu hurukuru edu vamunhende, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki?
Zuva ngatirirangarirei, asi kurirangarira kwedu ngatirirangarirei tichiburitsa zvatinoshuvirawo kuti Africa yedu iwe. Tinoshuvirawo kuti munhu achidzidza, kana asingakwanisi kutangawo bhizimusi rake, anokwanisawo kuwana basa kumabhizimusi agara ariko.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valuepod Munhende vachitaura naMike Hove Studio 7 vari parunare muHarare.
Kwazwai vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya yekuparara kwechirwere cheCOVID-19 munyika, uye chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Hurukuro iyi iri kuitika panguva iyo dhorobha reKwekwe radzokera pachirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwekuwanikwa kwemhando yechirwere cheCOVID-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day, iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union. Mune Zimbabwe, musakanga nokuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mupinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba olambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 25 Nkwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
My bones shall rise and they have risen. Present and the future generations must correctly conceptualize that emphatic declaration by Bernie Hunger.
Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sokubanzwa ngelitshe esikambuya nehanda phansi kwemicimbi yokunanza usuku lweAfrica Day lamuhla eHarare.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage, solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high, that of Ubuntu.
Ele South Africa lamhlanje linanze ilanga leAfrica Day ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 281,286 asebehlatshwa ijekiseni yesibili, kubika ugatsha lwezempilakahle. Embikweni wethulwe yilolu gatsha, inani lababanjwe bele coronavirus kusukela ngombimbitho nyakenye selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,696, labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,586. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sikambuya nehanda esabazwa ngelitshe enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kwenziwe namhlanje emkhosini wokunanza ilanga lenkululeko yamazwe abensundu eleAfrica Day. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Kusatshelwa kugiywa emkhosini wokuphawulwa kwesithombe sikambuya nehanda, yena wabulawa ngabamhlophe ekungeneni kwabo bezohuquluza umnotho weZimbabwe lokubusa abensundu ngocuku loncindezelo. Unehanda ubikwa lapho esebulawa wafunga ukuba amathambo akhe azavuka, okuyinto umongameli Mnangagwa athe yenzakele namhlanje lapho isithombe zakhe ezaqala ukubunjwa nyakenye simiswe enzinini yedolobho leHarare lapho kuhlangana khona umgwaqo uSamora Machel loJulius Nyerere. Umongameli umchaza njengomama wayelesibindi sokumelana labamhlophe elwela amalungelo abensundu esithi kumele uZulu weZimbabwe afunde umzekeliso wakhe omuhle.
Mafupa angu achamuka, my bones shall rise and they have risen.
Amathambo ami azavuka, ngempela asevukile. Izizalwane zethu zakhathesi lezizavuya kusasa kumele zikutsho lokho okwathiwa ngumbuya nehanda okuvikela inkululeko eselizweni lethu kumele kuqhubeke.
Territorial integrity and the dignity of our people must vigilantly pursue.
Umnangaga oqhubeke sithi uhulumende uzakwenza kusemandleni akhe ukuba athathe amathambo kanehanda aseNgilandi esithi lokhu kuyindlela yokulondoloza amasiko elizweni lobuntu baseAfrika. Umnangaga othe leZimbabwe lizimisele ukwethemba amazwe awezikazi leAfrika esikhathini sobunzima ngoba uhulumende wakhe uyakwazi imigceke ukuthi amazwe alelizwekazi yiwo azimisele ukuma leZimbabwe. Kodwa okhokhela elinye ibandla liphikisayo ele Ideas Party of Democracy IPD umnumzana Herbert Chamuka usole kakhulu indlela uNehanda asetshenziswa ngayo ukuba iZANU-PF ithole usekelo.
Umbuyanehanda istori sakhe oro history yakhe iright nathi siyayamkela. But amathambo kambuyanehanda siyawabona sonke ukuthi avukele ecaleni eliyi-1 leZANU-PF. Because iZANU-PF idla nokuthi ma ikankasa idinga usekelo ithi umbuyanehanda nosekrukagubi yibo abayincedisa ukuthi bawine ama-elections.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Felix Mafa, umsekelo wesikhulumeli se-MDC Alliance, yena othe ilanga le-Africa Day kanti selasisindo kungenxa yabasembusweni abagcwele uncindezelo izwekazi lonke.
I-Afrika ilizwe lethu thina abansundu, kodwa ikhontinenti le ilomnyama ngoba ibuswa izigelekeqe besekela i-genocide.
Kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Witness Duyo webandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora othi i-Afrika lizwekazi elithembisayo kwezentuthuko.
Lilanga esiliqakathekisa kakhulu ngoba ngelinye lamalanga elitshengisa impumela eyenziwa ngabantwana be-Afrika ngomva kokubambana kubunjwa i-Organization of African Unity.
Kodwa uChamuka uthi leli zwekazi lilakho ukuthuthuka xa inkokheli ngamanyana ishiyane lobandlululo.
I-Afrika ayikabambana, i-Afrika ayikasebenzisana, i-direction yamazwe ethu ayihambelana.
Usuku lwe-Africa Day luthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 25 Nkwenkwezi, okulilanga lapho kwabunjwa khona inhlanganiso yomanyano wamazwe awezekazi labensundu owawubizwa ngaleso sikhathi ukuthi yi-Organization of African Union OAU ngenjongo yokumanyanisa abensundu ukuthi babelane lombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphecheya anjengeBrithani, France, Portugal lamanye. Linhlanganiso yagcina-ke siguqule ibizo ngemva kokuba amazwe wonke awezekazi leli esethole inkululeko isibizwa ngokuthi yi-African Union AU. Imele isitho 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje kobulawayo uZulu unanze ilanga le-Africa Day esipha imbono ehlukeneyo ngokuhlonitshwa kwelanga leli. Ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane lohlupho lobhubhane lwe-COVID-19 osolutshaye lwabhidliza umnotho emazweni amaningi awezwekazi leli lomhlaba jikelele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Zingagqize qhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga le-Africa Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo. Retired Kenneth Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobu-Afrika babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile.
Kuzalunga kodwa ke njengoba sisitsho namhla sithakazelile ilanga lika-Afrika wonke. I-Afrika ila lenhlupho ezithiyeneyo kodwa ke ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balutshwana elibanika isikhathi sokuphumula.
Ya, mina ngokubona kwambona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza. Lokuthi behlale ezindlini, bahlala besezana ezindlini, akula nto ababeyihlalela ezindlini. So ngokubona kwambona ngani hayi abantu abalanto zokwenza vele, abalamali soba bedinga imali.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezaba khona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazwe wegugurahundi.
Labafowethu, labanawethu, labazali abaqitshelwa khona lapha ebhalagwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe sesibuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile.
Olwela amalungelo oluntu umnu umnumzana efincube uthi iAfrica Day ayisela sisindo ngoba kunenye okudinga ukulunyisiswa
ayincedi lothe abantwini nxa kungazange kwahlonishwa amalungelo abantu ngokuba iAfrica ekhululekileyo iyo eyayilwelwa ngabantu ayisiyo Afrika yokubumbana kuphela yokuhlangana kwabantu kodwa iAfrica edemocratic iAfrica yakhelwe kurule of law kodwa sibona ama elections abanjwa ngendlela engafanelanga amalungelo abantu kahlonishwa on this Africa Day oqhathekileyo kumele bazikomite to overthrow every dictatorship that is in the continent
amazwe awezwekazi labensundu ele Africa ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unity i-OAU ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union i-AU indikimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Arts, Culture and Heritage Levers for Building in Africa We Want ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphetsheya kuleli zwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu besutha bona labangane babo lezihlobo abantu makhaza behlupheka ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
lokhu sikudaba lwe-Africa Day ele-South Africa lamhlanje linanze leli langa ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai eyenzeke ngomnyaka ka-2019 uThuso Khumalo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg
ekhuluma ngesikhathi esipha umongameli Emmerson Mnangagwa uncedo lwempuphule emaofisini akhe eHarare lamhlanje umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi naLady Pandor kuthi isenzo selizwe lakhe lesi sitshengisa ubudlelwano obukhulu phakathi bamazwe la omabili
we are of course the same people with a shared history culture languages and heritage.
Singabantu banye njalo siphila sonke ezintweni eziningi.
It's solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Isikhulume salulukatsha umnumzana Clayson Munyela uthe ngesikhathi isiphepho se-cyclone Idai sisanda kuhlasela abantu eZimbabwe uhulumende wacela usizo ele-South Africa lathembisa ukuxhasa ngosizo olubiza izigidi ezingama-50 zamarandi 50 million rands uthi limpuphu ehanjiswe ngumphathintambo Pandor eZimbabwe iyingxenye yalesi sithembiso
The first consignment of aid that South Africa is providing to the people of Zimbabwe.
Lolu ncedo luguqela amasaka empuphu ama 12.5 kg azinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye
of maize meal to be distributed to affected families.
Umnumzana Munyela uthi bekufanele ukuthi kudala beluhambisile lolu ncedo kodwa kumemetheka kwe-coronavirus yikho kwamisa ukugqoqwa kwalolu sizo. Esemukela lolu ncedo umongameli Emmerson Mnangagwa uncomele South Africa ngokuba umakhelwane oqotho.
We are pleased to be receiving this donation, especially today on the 25th May.
Siyathokoza ukuthola lolu ncedo ikakhulu ngaleli langa elokuqinisa ubudlelwano bethu e-Africa.
The successes of our collective fight against colonialism and apartheid.
Usizo lwe-South Africa lolu selwemukelwe ngezandla zombili ngabamabandla ezombusazwe awezimbabwe kwele-South Africa. Isikhulume sebandla leZANU-PF kwele-South Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi kuyancomeka lokho okwenziwe yi-South Africa njalo kuyibufakazi bobudlelwano obuqinileyo phakathi kwamazwe la omabili. Uthi ukuphiwa kwalolu ncedo ngelanga le-Africa Day kukhombisa khona ubuntu besintu nokuzwelana njengezalwane zezwekazi linye.
As the ZANU-PF community in South Africa, we welcome this gesture. And thank the South African government.
Siyabonga kakhulu lesi sipho esitshengisa ukubambana kwama-Afrika ngelanga le-Africa Day
of the cyclone. What a way of celebrating and commemorating African solidarity and unity in diversity on African Day.
umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trustin Ndlovu laye uthi njengebandla basibonga lesisipho ngoba sisiwa ebantwini abasidinga kakhulu kodwa ke umnumzana Ndlovu kutaza ukuthi loluncedo luphiwa abantu abalidingayo hathi labo abasekela ibandla lezanu PF njengalokho okuhlala kusenzakala uthi ke bona bafisa ukuthi lesi senzo seSouth Africa sokusiza eZimbabwe sibonakala ezintweni zonke ezihluphayo elizweni
ukubhekwa ezinye izinto ezinzima ezikhona eZimbabwe njengamanje thina eZimbabwe sine leadership crisis besingathanda ukuthi bathumele ama leader through iSADC delegation or AU delegation iyozama ukuxazulula uduku elikhona iproblem iconflict ekhona eZimbabwe
isiphepho sika cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya isiphepho sika cyclone Idai sabhidliza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingela makhaya ukukhangela lokuthi olunye uncedo oluseleyo lulandele maduze njengoba iSouth Africa ifuna ukuthi usiyaphela inyanga kaMpandula isisigcwalisile isithembiso sayo sokuphathisa abehlelwa ilezi sikhukhula. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo 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 mthwakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-B Connection esulethulela khonapha ku-Studio 7 maviki yonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi idolobho leKwekwe selibekwe phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we-coronavirus osuhlasele ngolaka kwele India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukuna ngosuku lweAfrica Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa ilohlelo ngo-8 p.m. khonapha ku-Studio 7 lakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Sikhangela indaba ezibhekane labasakhulayo.
Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ufunge ukukhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancedise izakhamizi zaseGaza ngemva kwempi ebulalise abantu abaningi ikakhulu abantwana phakathi kwele-Israel lele-Palestine. Ukuze kwalanyulwa ngamazwe omhlaba akhuthaze amacele omabili ukubana abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Unobhala jikelele wedalela abaphathi ntambo ele cabinet kwele Japan uKatsunobu Kato uthi ukumiswa kwabantu belemelika ukuya elizweni lakhe akuguqeli abadlali leziphathamandla zamaqembu emidlalo abazazophatheka emncintisweni weTokyo Olympics leParalympics engaqhutshwanga nyakenye ngenxa yeCOVID-19 ezaqala kwele Japan ngontulikazi lonyaka. Osaphethe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kwele mali uKenelasim Goita uthi ugenqule umbuso kamongameli Ibrahim Babaka Keita lenhloko yakahulumende yakhe ngoba kabazange bamnxuse lapho bekhetha abaphathi ntambo besephula isivumelane abasenzayo sokuphatha intambo zombuso okwesikhatshana. UGoita nguye ukhekele umvukela ukugenqulwa kumbuso kaKeita ngoNcwabakazi nyakenye. Kufe abanye abantu abayisikhombisa engozini yokudubuka kodaka olubilayo yevolcano ngaseDemocratic Republic of Congo, DRC, ngomgqibelo. Usokukhweze inani lasebefile kule ingozi kwabedlula amashumi amathathu, 32. Abanye babulewe yokuphefumula nje umoya otshisayo obangelwe yile ivolcano edolobheni eleGoma. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Nigeria batshengisele izolo bevala umgwaqo omkhulu ongena esikoleni salolelizwe iAbuja. Izakhamizi zalelo dolobho zikhala ngokuqansa kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kulumango. Inkamba yamapholisa yamatende ekade imiswe eGauraka engaphandle nje kwesigodlo idilizwe ngabakade betshengisela laba bagcina beyitshisa ngoba besithi kabenze umsebenzi wabo amapholisa lawa.
Kambe uhlelo lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa iNational Development Strategy luzaphumelela na? Ihlandla lakuqala lalolu hlelo lasungulwa ngomnyaka ka-2018 lujonge ukuvuselela umnotho welizwe ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 ilizwe libe selilezisebenzi ezihola imali ephakathi laphakathi okuthiwa yi-middle income ngesilungu. Ihlandla lesibili liphawulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa ngozibandlela kunalo umnyaka. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi nxa olukhangele lolu hlelo lungathi lulomsobho kodwa inkinga iza kuba ekulufezeni.
Nxa ulubala babagande lukhanya lolu hlelo oluhle kakhulu ekutheni alubana uhulumende lo uyaqinisa isandla sakhe. Bengibona ukuthi 2030 uyadefika impela abantu sebelempilo ezingcono kakhulu. Kodwa ke uduba ngokuthi uhulumende lo uyaxegisa kakhulu. Usuka abambe kwezinye indawo axegile. Ngabe uyalinganisa yonke indawo uhulumendelo, bembona sengathi istrategy yakhe leyi, iNational Development Strategy 1 leyi, ingancedisa kakhulu sibili ngoba ingaletha discipline, ingaletha ukuthi khona inkohlakalo iye phansi, ilethe kakhulu le confidence kwi-investment ezingabe zikhona, abantu abafuna ukuzoyenza investment, ngisho labakhona apha ekhaya kathezi kunje abantu esiphakathi na kwamabhizimusi ikakhulukaza wonala asafufusayo amancane sithwele kanzima kakhulu ngoba la licenses akhona ayadula kakhulu lohulumende laye intengo yakhe lokho eyikhweza engibona sengathi mina lokhu kuzagcina kubamba kakhulu inhlelo zakhe ukuthi athuthukise umnotholo.
Lokho kugcizelelwe ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi inkohlakalo yiyo ezakwenza kube nzima ukufeza lolu hlelo.
Kube le mithetho eminingi ama development plans amaningi kusukela kudala ayizanuphevu kungatshengiseli vele ukuthi kulento eguqukayo. I-National Development Strategy kaye ngeke isebenze kuhle ngenxa yokuthi singase sikhangele i-corruption ekhona esingithi isithi ngesikhiwa i-hemorrhage kulezimali eziningi ama-billions ezimali aphumayo kuleli lizwe angelamuntu o-accountayo. Siyazi ukuthi igolide liyaphunyiswa, i-diamond akuphumanga lutho. Ama-public tenders e-infrastructure anikwa abantu abangaqondanga ukwenza ukuthi kungene izimali eziningi ezifane zilungiseke. Hhashi akula development engenzakala. Singaze sinanzekele futhi kule singathi ngesikhiwa i-high political risk, i-perceived risk. Kuyenza ukuthi i-capital iyethuke. Abantu abangenisa izimali nge-foreign direct investment bayesaba ngoba i-risk yakhona eyokungenisa imali eZimbabwe inkulu kakhulu. Uzinanzelele futhi amalungu yelo empahla ama property rights kananzwa kulokho kukhulunywa ngokuthathwa ama plaza. Yes, yezithi kuthiwa khona ama plaza azabhadalwa amanye athathwayo kodwa athunjwayo kodwa akukatshengisela ukuthi uhulumende wethu ulesifiso esokuthi agcine imithetho ehambelana le mpahla ama property rights. Le constitutionalism yakhona imithetho iyaguqulwa kungela sizathu. Siyazi ukuthi nxa kungela constitutionalism elizweni kuyenza futhi ukuthi ipolitical risk, i-perceived risk ibe nengi. Okugcina siyabona ukuthi i-middle income ama policies akhona asinanzelele futhi i-monetary policy yakhona ile politics phakathi. I-reserve bank kayimanga yodwa kayikho independent. I-middle income iba khona ngenxa yokuthi abantu abasebenzisa imali abaspendayo banengi, ama-high purchase, i-confidence yokuseva imali yebhenki, i-industrialization. Lokhu konke nxa i-National Development Strategy ingaku-address, ingakunanzelisisi ama-policy consistencies, akula middle income engenziwa even since sifika ku-2050.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCT umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende uhlezi etatazela ezama ukuvuselela umnotho kodwa kukhanya uyehluleka. Manje kwenziweni? Lo ngumbuzo esiwuqondise kumnumzana Sibindi.
Qathekile uhulumende ayenze weZimbabwe ukuthi izinto zimeleli ezomnotho zingathi ziyavuselelwa. Yikuthi uhulumende kehlukanise ezombangazwe le ndaba yokuthuthukisa isizwe ngitshoni la. Ngezindlela kuyafanele kube lomehluko phakathi kwahulumende lephathi yeZANU-PF. Siyakwazi ukuthi sesizwile bexasisa abanye ama-politicians abeZANU-PF besitho ukuthi hayi akulanto ezangena kuhulumende ingabhaswanga iZANU-PF. Ngezindlela ngaso kunjalo kuthi ukuthi laba abantu abaningi abangaphandle kweZANU-PF abasabi yingxenye eyokuncedisa ngama
uhulumende uthi ihlandla lohlelo lolu lizaphela ngomnyaka ka-2025 njalo ukuphumelela kwehlandla lokugcina elifika ngomnyaka ka-2030 kuza kuba khona ngokulungisisa amaphutha aza kuba enzakale kuhlandla esikulo okwakathesi. Ezinye induna zeMathebeleland izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umkhosi wokukhumbula abantu ababhubha ngesikhathi segugurawundi eBalagwe lamhlanje lanxa amapholisa eqale enqaba ukuthi umbuthano lo uqhubeke. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Induna umnumzana Fuyane usole amapholisa ngokuqala enqabele lombuthano enye njalo induna umnumzana Mathema usole abanye bakhe ngokwesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi nqabe lomongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokuthi udaba lolu lulungisiswe. Omunye obekulo umkhosi ngunkosazana Kate Maphosa owabhujelwa nguyise umnumzana Mlaga Maphosa ngesikhathi segugurawundi.
So uthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi bafikile labo bani. So wena wohlukwenzeni usabe behlale bebulala mina ngakulokuthi ngebazobulala. Hayi ubaba wani wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu abakwenzayo ma. Yikho ukuhlala kukababa bathe sebelele uthi bezasebegqoqotha bethi phuma sifuna ukukhuluma lawe ukuthi ubaba waphuma egqoke ishoti ngenyawo. Imota bathi bona laba abanye abasele ngivile ngapha bathi bayizwe iduma ngapha khonapha emfuleni. Lapho kwakungena abagogo lapha ebusuku. So yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Unkosazana Sinekiwe Ncube uthi labo abakwazi ukuthi amathambo kayise umnumzana Samson Ncube owabulawa ngalesi sikhathi angaphi.
So ngenzalo yakho lapho eBalagwe mina ngathinteka kakhulu ngalahlekelwa umzali wami sasemncane singabona ngangilako 10 years balahlekelwa ngubaba basishiya sasebancane balahlekelwa yikufunda umaba laye aphinda wasishiya njalo sebancane balahlekelwa impilo yethu yonke. Okusho ngukuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi zala bangathi yafisa ukuthi ngasiyakwazi ukuthi balele ngathi ungaye amathamba abo sowaphiliwe sowagcine ngcoyo njalo sifisa ukuthi ngabe lowo akwenzayo uyavuma ukuthi niwe akwenzayo asixolise ngayengayisizwe kwethu ziyavuma ukuphola kodwa okuhluphayo ukuthi lokhu kungabonakali ukuthi onguye akwenzayo ngubani engazilethi ezifezi ukuthi hhayi ngeqiniso yini engakwenzayo kume ngiyaxolise kuze lathi sixole.
Asizweni amazwi kamnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu eyiyo eqoqela umhlangano.
Nginethemba lokuthi umkhosi wanamhlanje laloba amapholisa abezama ukuvimba uphumelele. Umphakathi usungenela nobukhokeli bomdabu njengoba ngiyabona labo mama omama bebekhona ilanga liphuma batshona bekhona pha. Okuyinto etshengisa ukuthi abantu bakusilungu ngesishakalo lesi ngakathi esitshezi ngokulakhili amapholisa laloba ekhona labe-president's office bekhona kodwa induna ezibekhona wayeisica kunamapholisa ngathi yanevakali. Kodwa okubi kuhle ukubona imba yedama labo sobhuku babo ngenduna Mathema zibe khona lobaba uNkomo okhankasela ukuba ngumongameli wezaphu babekhona thingavele kodwa singaqali bekungashiwo rani njalo ke amapholisa vele athi efilia athi senze shuwa ukuthi kuba labantu abangofifa.
Omunye njalo okhulume kulumbuthano ngumnumzana Walshman Ncube othe kufanele uhulumende avume njalo axolise ngesehlakalo segugurawundi ukwenzela ukuthi abantu bexole. Asenelisanga ukuxoxa lamapholisa ngalolu daba kodwa ahleze esithi avimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokwenqabela imbuthano elabantu abaningi. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungiswa njalo inhlanganiso yakhe ye-National Peace and Reconciliation Committee iyakhokhela kulolu daba. Ngimele iStudio 7, yimi uSthandekile Mhlanga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.